achiitiko chakaipa zvikuru chavari kuita nokuti kana kutarisa zvatakaita nezuro zvakaita vana vezimbabwe vakandimuka vachiti havasi kuda mafunctions motarisa zvakare mashoko akaturwa nevesadhik mashoko akaturwa nemabato akasiyana siyana kusanganisira ANC South Africa zviri kuratidza kuti masanctions yanyaya yekumasure zvikuru haupani chimunhu maererano nokuti ari kutonga sei musha wake kana uchida kuva shamwari yemunhu iyeye unogara pasi naye wotaurirana womupawo pfungwa dzake iye semunhu ane musha wake achakupawo pfungwa dzake saka iyi yava kurovera zvakare minister western security achimunendera mhosva yekuti mahuman rights and so tiri kuziva pazviri kuvamba zvavamba panyaya yeland saka senyika ticharamba tichishanda kubudikidza nemadiplomatic channels edu kuti masanctions iwa abviswe
asika vamwe vari kutiwo vamutodi vanhu vashomashoma ndo vakabuda nezuro vachiratidzira kuratidza kuti pada vanhu vari kufunga kuti zviri kukonzera matambudziko munyika vamwe vari kuti inyaya dzeuori nekutadza kutungamira ndo saka vasina kubuda neuwandu hwavo
hazvisiri izvo vanhu vakabuda mhomhocha iyo asi kana vanhu vanotora mapikicha vaya vachiona vanoona sokuti hamuna nokuti kwakune heat wave ka kune zuva kuno kune chivanga zuva saka chivanga zuva chinokonzera kakuti vanhu vasagara pamuzuva vanotsvaga mebvute saka ndo saka naiona vamwe vaivanda zuva vari vachipinda pasi vamwe vachienda kumusorosoro saka tinodavira kuti vanhu vakasvika mustadium nezuru vaisvika ma20,000
iyo hurumende yeamerica kuburikidza neseneti iri kutiwo hatingotemere vanhu vasina zvavaita zvirango vachiti zvavari kutaura izvi ndo zviri kutodiwa nebumbiro remutemo rezimbabwe asi hazvisi kuzadzikiswa
vambori vanaani vachitema vari kutemera zvirango vachiti ndivanaani isu tose takawirirana nyika dzese pasi rese kuti titange tiri pasi remitemo yeunited nations united nations ndiyo ine simba rokutarisa kuona kuti kune mahuman rights here kuzimbabwe vanhu vari kutongwawo zvakanaka here zviri nebumbiro redu remutemo yatakanyora toga